Vanhu makumi maviri vakafa mutsaona iyi yakaitika pedo nemhanda mabwe kwachivi nezuro zuva rodoka. Mumwe mugari wekwamadamombe kwachivi amai Chenai Moyo Maguyo vati zvinorwadza kuti vanhu vakawanda kudai vakafa vari mumugwagwa asi paine mitemo yakadzikwa inorambidza motokari kufamba nzendo refu.
Patsaona yakaitika yeGrand Via iyi ndinoona kuti mapurisa haasi kuita basa rawo. Mapurisa ari kutokonzeresa kuti motokari idzodzo musvika chikailode. And I think vanhu ava vakaisa edha ndedzemapurisa bhozi takaudzwa kunzi hakuna intercity traveling. Saka how come kuti Grand Via yanga ine vanhu 20 yakapfuura maroadblocks waya? Mapurisa ndo ari kutokonzeresa nokuti dai vaigona havo kuti masoja ashande oga, I think that was going to be okay.
Izvi zvatsigirwawo naamai Netsai Mashanda avo vanoti mapurisa kunyange pasina nyaya dzemutemo welockdown vakatadza basa ravo nekuti vakabvumira motokari yakanga yakatakura vanhu vakapfurikidza kupfuura paroadblock izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana pachinge paitika njodzi mumugwagwa.
Indoona kuti mushikashikaka kana kuti as a family pane nhamo dzinoitika, pane zviro kakawanda zvinoitika, vanhu vakafamba vari vashoma motikari hatizorasikirwi navanhu vakawanda zvakadai. Izvi hazvimbotombonakidzikana because mapurisa vari kuregerera vanhu vachipinda parodhi vari overloaded zvakashata kudaro. Saka haiwa izvi ngazviperesha, mapurisa haasi kugona basa, ndonyaya iripo, mapurisa haasi kugona basa.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vari kuferefeta pose panotariswa mota nemaroadblock akapfuurwa nemota idzi mumugwagwa wemasvingo zvichavana nezuro kuti vaone kuti chii chakaitika vozotora matanho akasimba.
Nyaya yaro tiyatotoongorora kuti chii chakaitika nezuro. Kana vakapfuura paroadblock yavakapfuura nayo kana pacheckpoint tikangozviona tiri kutora matanho akaomarara kumapurisa iwayo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slatchwayo vati vanochema nemhuri dzakarasikirwa panjodzi iyi asi vanopomera mapurisa mhosva yekuita uori vachityorawo mitemo yelockdown munyika.
Vakomana nevasikana vanenge vari murodhi muya mapurisa kazhinji kacho inyaya dzokuda kuzviwana zviwanikwa kuti vawana choko muhomwe nezvakasiyana-siyana, nokuti zvinokatyamadza kuti panyaya yakadai mota iyo yakatofuura nepamaroadblock. Maroadblock mapurisa achitoona kuti mune vanhu vakawanda sei mota imomo zvinhu zvakadii. Isusu hatizonyanyi kukurudzira zvakadaro nokuti mapurisa anofanira kuita basa ravo risiri basa rekudisturba asi basa rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza vanhu nekuchengetedza zviwanikwa zvemunzvimbo. Saka izvi zvinotiratidza kuti mapurisa ivavo havana hanya nezvese izvozvo, vane hanya nekupuwa mari yechoko muhomwe, vane hanya nekungotarisa kuti vawanei kubva pakugarira murodhi kwavanenge vachiita.
Mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwakanaka mumigwagwa reTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vati vatyairi vanofanira kutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa.
Chokutanga, mota dzega dzega dzatinenge tichityaira dzinotarisirwa kunge dziine inoicapacity kuti munopinda vanhu vangani. Zvino wish iyo ine Grand Via zvoita sechiminibus kuita vanhu 23, pofa vanhu 20 out of 23, zvakatodarika vanhu vakashaika necovid muzuva irero. Zvinogwadza. Ndopandati ndogara ndakataburaini, chikuru hakuzi kufema, chikuru kufunga. Kana ava vavafunga zvekufamba kunge vanga vari kufamba, havazi mapublic service vehicles. Yes, nokuti pakanzi intercity travel zvora kubva masvingo kuinda zvichavana hazvitendegwi nguva ino. Kusvika masvondo maviri apfuura vanhu vachizama kudzivirira utachiona hwecoronavhairasi. Zvino ava vakaita musika hwa
Zimbabwe iri pasi pemutemo yelockdown inoramidza vanhu kufamba kana nguva dzinobvumidzwa kufamba dzadarika. Izvo zviri kupa vakawanda kuti vapomere mapurisa mhosva yekutadza kuchengetedza mitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.